manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 20/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro mhiko yebasa. ZANU PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zviri kurambwa nevanopikisa. Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi huru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro-soro mhiko yebasa hurumende ichiti hapana kana dambudziko pamashandiro ematare edzimhosva sezvo matare aya ari kushanda sezvinotarisirwa Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Atora mhiko sevatongi vedare reConstitutional Court ndi Justice Paddington Garwe Justice Rita Makarau Justice N. Mary Goora, Justice Ben Hlatchwayo na Justice Bharat Patel vashanu ava vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vange vari vatongi vedare reSupreme Court kunyange hazvo vange vakasanobata zvinzvimbo zvevatongi vedare repamusoro-soro munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro kutevedza bumbiro remutemo wenyika
tisharisa futi maerano nekuyananisa mitemo yedu nebumbiro remutemo zvinoti ichi chiitiko chinoratidza kuti tiri kuyananisa mitemo yedu zvakazvara nebumbiro remutemo
amai Mabhiza varamba kutaura zvakawanda asi vakati nyaya yekuti vakapikisa mutongo uyu kusupreme court inoratidza kuti hurumende ine chivimbo chekukunda vatongi vese vedare resupreme court neconstitutional court vakadomwa munyaya iyi uye nyanzvi dzinoti pave nedambudziko munyika panyaya yekuti ndiani achanzwa nyaya iyi asi amai Mabhiza vati hapana kana dambudziko sezvo matare ese munyika ari kushanda zvakanaka
sebazi rinoona nezvemutemo tinoda kuzivisa nyika yese zvikuru sei veruzhinji kuti hakuna kana dambudziko ririko kumatare anoona nezvekutongwa kwedzimhosva nyaya dzese dzinokodzera dzinounzwikwa mumatare nevatongi vanenge varipo vanokodzera kudzinzwa zviri pamutemo hapana yatingati constitutional crisis
asi nyanzvi munyaya dzemutemo vadavid hofisi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine kutaura kwakawanda vanoona sekuti nyaya iyi ichangotongwa sematongerwo yakaitwa kuhigh court vati kudomwa kwevatongi vese vematare epamusoro hazvirevi kuti havagoni kunzwa nyaya iyi
vatongi vanaro simba iroro rekuti pamunoti isusu tinotamba tinoda kuti muzwe nyaya iyo vanokwanisa kuti aiwa isu toona sekuti tokwanisa kuinzwa ende kunyanya-nyanya kana vatongi vacho vato vedare seiroro rinonzi rebumbiro remutemo reconstitutional court vakatotonga kuti tokwanisa kuinzwa nyaya iyoyo ndiro dare guru rekuti hapana rimwe dare rinogona kutotaura kuti zvavataura sandizvo saka vatongi vavo vakawana kuti vanokwanisa kunzwa nyaya iyoyo nyaya iyoyo inotongonzwika tobva tatozwa kuti zvakamira sei yotopera yakadaro semanzvikirwa yakangoitwa kuhigh court zvinokwanisa kungoitika ofuti kumusoro ikoko
nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Justice Alfred Mavezenge vati dambudziko handi mutongo wehigh court kana kuti nyaya dziri kumatare asi kuti inyaya yekuti Zimbabwe inyika isingatevedze mitemo yayo
zvino dambudziko ravapo nderekuti nhasi tava kungoramba tichitarisa kuti ko vamalava ko maigwaunza aiwa Ngati tarisanei nechikonzero chaita kuti musoro wedu uteme. Chaita kuti musoro wedu uteme ndeche kuti tine hurumende isingaremekedzi mutemo, isingaremekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis chayo chayo. Yekuti tine hurumende yakapinda nechisimba muna 2017 ikazobirira vote muna 2018 ikaramba iri muhugaro zvisiri pamutemo. Hairemekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika nemakweta echidiki vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa nemutungamiri wenyika vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Svondo rapfuura, High Court yakabvumirana navakika nemagweta echidiki ikati vamalava vaende pamushandigere sezvo vakasvika makore makumi manomwe ekuzvarwa, asi hurumende yakapikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti riri kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzaro, richitiwo hurumende yaro iri kuvandudza nyaya dzebudiriro nekumutsiridza maindastry. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi kumuzinda webato ravo muHarare, mutauriri weZANU-PF waSimon Kayamoyo vati bato rava harina kuwa rinomanikidza kuva nhengo, vakati vanhu vari kuburisa mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa bato ravo iro vati richakunda zvine mutsindo musarudzo dza2023.
ZANU-PF has also been alerted to fake news that our leadership in communities has been forcing people to join the party and register in cell structures. We've also noted of false reports in the press that ZANU-PF councillors and MPs are politicizing food relief aid in some communities. Nothing can be further from the truth.
ZANU-PF yakaziviswawo nenhau dzemanyepo dzekuti vatungamiri vebato redu vari kumanikidza vanhu kuti vave nhengo dzebato redu. Takanzwawo nhau dzemanyepo kuti makanzura nemaMPs ebato redu vari kupa rubatsiro rwechikafu vachishandisa zvemapato ezvematongerwo enyika. Awa manyepo.
Vamoyo vatiwo kana zvakadai zvikaitika, vanhu vanofarwa kunomhanyara kumapurisa pamwe nekubato ravo. VaSolomon Bosibunu, avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center, vati havasati vanzwa nyaya dzevanhu vari kumanikidzwa kunyoresa kuva nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika, havasingadi, vakatiwo kana pane vari kuzviita zvakaipa.
Kana kuri kuti pane mapato ezvematongerwo enyika anenge achiita izvi, vanenge vachitotyora kodzero dzevagari vemunyika yeZimbabwe kana dzezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, vachityora kodzero dzavo dzinopiwa nebumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti chizvarwa choga choga chinogona kunge chichijoina political party iripo kana bato rematongerwo enyika riripo kana kuenda kunotanga bato ravo idzva.
Vamoyo vatiwo bato reZANU-PF riri kufadzwa nemashandiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakavarumbidza vachiti vakwanisa kuvandudza nyaya dzebudiriro, kugadzirisa maindastry pamwe nekukoshesa nyaya dzeupfumi hwenyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vawane mabasa. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flachwayo vapokana nemashoko avamoyo vachiti nyaya yekuvandudza mararamiro evanhu zvinhu zvinofanirwa kuonekwa nekuchinja kweupenyu.
Nyaya yekutungamira nyika kana kugona kutungamira nyika haisi yekuda kuudzwa. Zvinhu zvinooneka, zvinhu zvinonzwika, muraramiro wevanhu, mugariro wevanhu, vanhu vari kurarama sei, vanhu vararama kupi, vanhu vari kuitei, ndo zvinotiudza kuti uri kugona here kana usi kugona. Vanje varume nevasikana ava havasi kugona. Nyika iri pakuchema, iri pakutambudzika. Maindastry ari kutowedzera kuvhara, mabasa ari kuwedzera kutoshayika, ari kuwedzera kupera. Vana vazhinji vari kutadza kuenda kuzvikoro nekuti vabereki vana mari dzekuendesa kuzvikoro. Zvipatara zviri kurewedzera kudzika, vanhu vari kubhora mari isikashandi.
ZANU-PF yatsinhirawo mashoko ekuva nematare akasununguka ichiti hakuna munhu anofanirwa kutuka vematare pamwe nekutaura zvinokanganisa nyaya dziri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano, izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi. Izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi nesangano iri. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kweongororo yakaitwa nesangano iri, mukuru anoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa muAmnesty International, amai Roselina Mzerengi, vati madzimai akawanda anoshaya rubatsirwo runodiwa panguva yekusununguka, izvo zvinozoita kuti vakuvare pakati pesikarudzi nepanobuda netsvina. Chirwere ichi chinonzi obstetric fistula. Nepamusana pedambudziko iri, madzimai aya haakwanisi kushandisa tezo yavo kumisa kubuda kweweti netsvina, izvo zvinovasiya vachinhuwa nguva dzakawanda.
Obstetric fistula kukuvara kunoitika pakusununguka mwana, zvinosiya mudzimai kana musikana ave neburi pakati pesikarudzi nedundira, kana kuti pakati pesikarudzi nekunobuda netsvina. Ndopaya kapa munonzwa zvichinzi anonhuwa weti kana kuti anonhuwa tsvina, nekuti zvinongobuda asingazive were kana atota kana kuzviitira tsvina.
Amai Mzerengi vati Zimbabwe imwe yenyika dzemuAfrika nedunhu reAsia zine madzimai ari pakati pezviuru makumi mashanu nezana rezviuru ane dambudziko iri.
MuZimbabwe uwandu hwevanhu vane dambudziko iri havazivikanwe, asi multiple indicator cluster survey inoratidza kuti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dzine chikamu chakakura pasi rose chine madzimai anofa achisununguka, chinova chiratidzo chekuti vanokuvara pakusununguka vanogona kunge vakawanda.
Amai Mzerengi vati obstetric fistula inokonzerawo mamwe matambudziko akawanda zvokuti madzimai akawanda anopedzisira arambwa nevarume vavo vanenge vachivasema.
Chinyorwa chedu chinorakidza kuti obstetric fistula inokonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kukanganisika kweutano hwepanyama, mukusarudzwa nekusemwa kunenge kuchiitika. Ongorore yedu yakarakidza kuti fistula inotadzisa mudzimai kana musikana kusununguka chaiko paruzhinji, kana kuti anenge ava kutoteta wema unobuda paari, saka haaende pane vamwe. Vamwe madzimai atakataurawo navo vanototi vakatosiiwa nevarume pamusana pedambudziko iro riri. Tsvakurudzo yedu yakaonawo kuti vanonyanya kusangana dambudziko iri vasikana vechidiki vakakasika kuita nhumbu, vakarodzwa vari vana vadiki, uye vanobva kumafamilies ane urombo hwakanyanya, havana kunyatsoenda kuchikoro, ende vanopinda machechi asingavabvumidze kuti vasunungukire kuchipatara.
Amai Mzerengi vati madzimai akawanda anopedzisira ofunga kuti akaroiwa nepamusana pekushaya ruzivo pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kugadziriswa neoperation. Chipanga Mazano munyaya dzekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reWomen's Coalition, amai Charity Mandishona tivane muzukuru wavo akaita dambudziko iri, zvokuti paakazowana rubatsiro utano hwake hwakange hwatovhiringika.
Ndiye zvinezvi we tried hospital vakangomudischarge achingoerera mvura weti inongobuda uncontrolled, and we tried kuti arapiwe kumahospitals magovernment institutions zvikashaya basa. Umwe kwacho vaishedzera mari yakawanda, look you who can afford, vanokwanisa mari iyoyo yakawandisa. Takazowanawo help from the NGO inobatsira madzimai yakadaro, akatozoenda but it was a bit too late. Angatoita infection kambotenga we bought ma tablets in that. Akazoenda kunogadzirwa kumashow commission kumasvingo, of which now it's much better. Aichanyanya kuita zvayaita munguita vichingoyerera achifamba.
Ongororo yeAmnesty International yakatanga munandira 2018 ikapedzwa muna gumiguru 2020. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti madzimai mazhinji haana mari yekuti anobatsirwa, uye anoshungurudzwawo naana amwene, uye vamwe vavo vane zvitendero zvisingabvumidze kuti vanhu varapwe kuzvipatara. Amnesty International inokurudzira hurumende kuti ipewo bazi reutano mari yakaringana kuitira kuti inange pakubatsira vakadzi vane obstetric fistula. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedambudziko iri apo taenda pamhepo, asi bazi reutano rinokurudzira kuti madzimai asunungukire muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Asi ongororo yeAmnesty International inoratidza kuti madzimai akawanda haakwanisi kubhadhara mari dzinodiwa kumakiriniki aya. Gore negore kunoitwa mhembero yakanangana nekupedza dambudziko reobstetric fistula pasi rose nomusi wa23 Chivabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Zvimwe nyadzo zvemitemo hadzisikuwirirana panyaya yekuti matare edzimhosva aita chadzimira here kana kuti kwete, panyaya yekuti potorwa danho ripi nezvemutongi mukuru wematare vaLuke Malava vakanzi nedare repamusoro vaende pamudyandigere, asi hurumende ikapikisa mutongo uyu kudare repamusorosoro rine vatongi varo vose gumi nevatanhatu vakaendeswa kumatare vachinzi havana maoko akachena panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalaba varambe vari pabasa, asi dare iri rakati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo Dr. Alex Magaisa, avo vakambovawo chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai, uye vatinomudai sechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Totanga nekunzwa kubva kuna vachinyoka.
Ndinotenda nomubvunzo waMandi Vhunza, asi ndine urombo nokuti kuti ndipindure mubvunzo uoyi waMavhunza ndinenge ndava kuvhuna mutemo. Kana munhu uchishanda kwandinoshanda kuno izvo, kana nyaya ichiri kumatare, hatitendegwi kuti titaure kuti iniso kuona kwangu ndofunga kuti zvichapera zvakati zvakati. Asi chandingangogona kutaura ndechekuti nyaya dzinenge dzamutsiwa mukoti, sezvinoita vavhimi kana vari mudondo vakamutsa mhembwe yavo mudondo imomo, zvinoperera mudondo imomo kana vakaibata kana kuti ikadzvenga. Iko zvino nyaya yakamutsiwa iri muhigh court. Muconstitution yedu inotaura kuti ukasagutsikana muhigh court unogona kuenda kusupreme court kana kuti kuconstitutional court.
Dr. Magaisa, kandairenyiti
nyaya iri kunetsa panyaya iri kumatare ndeyekuti vana mutongi gava vanofanira kunge vari kutonga nyaya iyi vakapindawo munyaya yacho, kana kuti ngati vakapinzwawo munyaya yacho, nendava yekuti zviri kuitwa pamutemo iri kunzi amendment number 2 iri kuvapawo kodzero dzekuti vagoramba vari pabasa. Saka zvinonetsa. Tichidzokera panyaya yekuvhima yataurwa iyi, hongu kana vavhimi vaenda kunovhima musango vakakwira sokuti kana gomo reganda masungo kwedu kumusha uku kuwedza kunyanja uku, vakarotomoka vari imomo, vanogona kuita chadzimira vototadza kuenda kumusha, vototadza kana kuziva kuti mhembwe yacho iripi kana kuti vodi. Ndo patiri iko zvino vatongi nevatongwi vari muchadzimira chebumbiro remutemo. Kana pachinge paita chadzimira vanhu varasvika votetereka nesango kana mugomo, panotozoda kunzi vakuru vaite chikaranga kuitira kuti vawanikwe kana kuti vadzoke. Ndosaka isu tiri kuti hatingarambe vanhu vari musango vachinzi vari kushaya kana kuti vakushaya kwekuenda. Pakutoda kuti paitwe chikaranga chekuti vawane mukana wekudzoka kumusha, nyange zvavo pamwe vasina kuwana mhembwe yacho.
Vachinyoka,
hongu ava vazuva vazuva zvakanaka kuti vatongi vakapinziwa munyaya, havasivo vakauya vakati paitika chishava pavarume saka nesuvo todavo. Vakaita zvokungopinziwa munyaya nevanhu vaiziva zvavanoda kuti zviitike, nokuti nyika yose yemuno muZimbabwe inoziva kuti vanga vari Chief Justice vaMalaba ndivo voga vanga vasvika makore 70. Aida kuti vanopikisana nomutemo vaende kukoti vachiti hai ava havafaniri kutendegwa kuramba vari pabasa. Vamwe vose vana mutongi vachine makore vasati vasvikako. Pane mufungo wemanyepo uri pakuti vose vanhu vari kusupreme court nokuconstitutional court vanoda kuti kana vasvika makore 70 varambe vari pabasa. Ndiyo iya inoipa chirungu speculation. Asi kuri kokuti ichokwadi, hazvirevi here kuti mutemo wedu kusiyana kwawakaita newedzimwe nyika wokuti vana mutongi vanobva pachigaro kana vasingachadi, chero vakafirapo sezvinoita vokuna naAmerica hazvirevi here kuti mutemo wedu une dambudziko pakuti wakati munhu kana asvika makore 70 ngaabve. Mutemo wedu constitution inotaura kuti kana pachinge pashaikwa vanhu vanotonga, vamwe vanotsvakwa sei kuti vavuye. Vanhu vakaindisa nyaya iyi vakaindisa nokuda kwenyaya dzepolitics. Yatogwa kubva musi wa 24 August 2018 pakaruza vamwe vanhu petition vashaiwa mavhi 11 a.
Todzoka kwamuri wamagaisa.
Sekutaura kwandaita pekutanga, vatongi ava vakapinzwa munyaya. Pavakapinzwa munyaya kudare reku High Court, vaiva nekodzero yekunyora kuti izu nyaya iyi hainei nesu, hatidi, ndozvinoitwa mutemo. Asi vakaramba vakanyarara, havana kupindura. Uye ndinoti mutemo uyu wakaiswa nevanhu ukawiriranwa nevanhu muna 2013 pakabvumirwa bumbiro remutemo. Saka dai maida kuti mudzokere munoti aiwaka, toda kuti tichinje mutemo uyu. Majaji edu agare kusvika 75 kana kusvika 100, ameno, hapana chakaipa. Asi kadzokerai kuvanhu, vataura ivo kuti hanzi nyaya dzepolitics, aiwaka. Handiti nyaya dzemutemo idzi dzinotoitwa kupolitics ikoko.
Gweta Dr. Alex Magaisa vakambo vachipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangiraive MDC vanga vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vatinomuda chechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika gumi neshanu dzakavhota dzichipikisa danho riri kuda kutorwa neUnited Nations rekuva nechisungo chinorambidza kupondwa kwevanhu, kuparwa kwemhosva dzehondo nerusarura pakati pemarudzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho iri rinopa United Nations mukana wekuyamura zvizvarwa zvedzimwe nyika kana zvave kushungurudzwa nehurumende dzazvo. VaMudzengi vanoti mutemo uyu kune rumwe rutivi wakanaka sezvo pane dzimwe hurumende dzinoita umhondi kuzvizvarwa zvadzo.
Asivo kana takatarisawo tichaona kuti kune dzimwe hurumende dzinoita umondi dzichiuraya vanhu vadzo, dzinoita zvekuti vanhu vanenge vava kuya kunonzi kuva suffocated, vanhu vapatigwa, vadzipwa nehurumende yacho. Urongwa ihwohwo hunenge hwakanaka.
Mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zimbabwe uye vari mukuru weMass Public Opinion of Zimbabwe Professor Eldred Masunungure vati kuvhota kweZimbabwe kune chekuita nekusada kuferefetwa kwenyika munyaya dzemhirizhonga musarudzo dzapfuura.
And any investigation, you know, that may expose it, to some of its alleged human rights, violations. I think that's the motivation behind the Zimbabwe's vote at the UN.
Mutevedzero mutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati kuvhota kwaita Zimbabwe zvabuda pachena kuti vatungamiri vemunyika vanofarira kupondwa kwezvizvarwa zvemunyika.
Kuzvifumura uroyi pabani zvabuda pachena kuti ZANUPF inofarira kupondwa, inofarira kurayiwa, inofarira kurwadziswa kwevana vemuAfrica, kwevana vemunyika, kwevana vemuZimbabwe. Saka izvi ndo zvatogara kureva, zvatogara kutaura kuti vakomana vari nevasikana vari kutungamirira nyika inovava havanei nevanhu, havanei nekuti vana veZimbabwe vakachengetedzeka here, nekuti kana uri hurumende uri mubereki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo mbozhanhare dzavo dzaka dzisingadavirwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora padandemutande ravo kuti kuvhota kweZimbabwe kuUnited Nations kwakazembera panhoroondo yenyika zvakadzidzwa nenyika mukushamwaridzana nedzimwe pamwe nemanzwisiro anoita vatungamiri munyaya dzepasi rose. Asi vachangotora mhiko kuti vave nhengo yekomisheni yekuregererana vaObed Gutu vanoti vanotambira danho reZimbabwe.
I resolution ine muchirungu anonziwa ma implications are not endamberi mberi ane udzamu nokuti inokwanisa kuzopa nyika dzimwe dzinoita zvoumbimbindoga dzinoita izvozvo kuti haisu ndisu vana chamanguiza ndisu policemen of the world mukana wokuti kana vangonzi resolution iyi maivhotera kuti yes vanokwanisa kana kupinda munyika menyu voita madiro ajojina kana kupidigura hurumende yavanenge vasingadivo saka ndinoona vazhinji vari kupembera ndo zvandakambotaura musi uya ndichiti tinowanzokupembera ng'anga nedzinobata mai
dzimwe nyika dzavhota dzichipesana nedanho iri dzinosanganisira Russia, Cuba, Nicaragua, Burundi, North Korea, Egypt nedzimwe idzo dzinonzi nezvevatongerwe yenyika dziri pasi pehurumende dzinotonga nechisimba ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
mudzimai wevembova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amai Grace Mugabe havana kuuya kudare sezvanga zvakatarisirwa nedare ramambo zvimba nhasi Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mambo zvimba vati havasi kuda kutaura nezvenyaya iyi Studio 7 ine ruzivo rwekuti amai Mugabe havana kuenda kudare iri vatore venhau vemapepa nenhepfenyuro dzakawanda vaswera vachimbeya pamurombedzi apo panga pachitongwa nyaya namambo zvimba sezvo varambidzwa kupinda mudare mapurisa anosvika makumi maviri vanga vakapakata mboma vanga vakamira vachirambidza vanhu kupinda panga pachitongwa nyaya namambo zvimba amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba asi hama yekwamugabe iyo yarambidzwa kupinda panga pachitongwa nyaya vadominic matibhiri vashora kudanwa kwaamai Mugabe vachiti mambo zvimba vane udyire sezvo vainge vaivepo pakavigwa vamugabe sehama yemhuri
isu zvatokuchema ndechekuti mumusha Grace haana kuviga vamugabe kwamarufu kuchivhu vamugabe vakavigwa kuno kwazvimba vavigwa kuno kwazvimba Grace ari mudzimai akasiwa mumusha navamugabe vawirirana pamuchato wavo kuti vachaparadzana nerufu wai musina kuripotera mhuri yekwakarega mombe maripotera Grace unzvire here kana kuti chii chamuruda kuzamada kuita ende vazvimba parufu irworwo rwarobert vakanga vari memba yefemiri iyoyi yeushe ivo pakavigwa robert vaivepi
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti sei amai Mugabe vasina kuenda kudare iri nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvi
Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusorosoro mhiko yebasa ZANU-PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zvorambwa nevanopikisa Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela u Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obstetric failure is almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impila kahle zabo engozini enkulu.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo.
Kube lomkhosi kobulawayo okunanza ilanga lokuhlonishwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempila kahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa sebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kunsukwana ezedluleyo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke zivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhatalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hantshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso yeAmnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impila kahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwelinhlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi kwezempila kahle ebingumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempila kahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric failure is almost eliminated in the developed world.
Selululutshwana kakhulu loluduko lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo, kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
issues with our health systems.
Unkosikazi Memory Nyakujika wasePikita ungomunye wabomama olalesi simo se obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Mission. Unkosikazi Nyakujika uchasisa ngobunzima obubhekane labomama bemaphandleni.
Nokwaso faba 10 kilometers kunengumu. Sinda kunotadirwa.
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kwingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhatshana kakhulu lezo zibhedlela. Bayahluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sekonakele.
Osakhulayo uThafazi kwaChigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi bemaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics, njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangaze bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe ezibhedlela besiyakhanyelwa ngakhona lokho mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza okucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe-Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza uqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhlaka-23 Nkwenkwezi. Abe-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili e-Voice of the Voiceless Vovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi le-Africa ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe e-Vovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Vovo. Unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasokutshintshwa ngo-2004 kwathiwa hayi akusayi. Siyakuthokozelela khona siyebe sihlangana njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezimelene izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umdzengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukisa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sibele art exhibition lapha de sibonisa khona imifanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahlukeneyo nje esisebenza labo beme ngendlela ezijiyeneyo ebutabaneni babo, abanye ngama-transgender, abanye ngama-bisexual, abanye ngama-lesbian. Kuyibo abantu esisebenza labo kuthene labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela hlukana kwethu njengabantu lapha emhlabeni.
Uropa Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizixase njengabantu abachiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangethi amaningi adlulayo singarecognizwanga. So ilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke sesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuza kobulawayo inkosazana Buhlebe Nkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upha umbono wakhe.
Sikholisile nje ama participants asonto ongaphongiyithola nje in any organization kwakwana ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i society ithini ngabo, but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathini, thina siyenza esikwaziyo impilo leyi yethu and it's what we believe in.
Abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi isisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu. Umkhosi walamhla ungenwe ezinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama-key populations. Inhlanganiso ezibalisa i-National AIDS Council, i-Sexual Rights Center le-TREAT bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana levovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge-South Africa leBotswana okuhlonishwa amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo. Ilanga le-International Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namhla okuhlolisisa impi phakathi yakwale Israel nele Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe ajiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le osokubulewe abantu abaningi ikakhulu kule Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 55 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokho kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelelwe ukuba inani labo liza kwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcwethi kwezesayensi zizama ukwenza imiyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcwethi lezi zithi zenza imiyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. Emhlanganweni oqhutshelwe eNew York ukuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye achiyeneyo. Kulamazwe angamachumi amabili lasishiyangalombili njalo afana laboKenya, Ethiopia, Algeria, Namibia leCameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi besithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazo wegugurawundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokhu okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi uMnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mthulisi Hanana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo seZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende wezanu-PF nguhulumende wababulali, nguhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphikiswa uyabulawa. Nguhulumende ogxile phezu kwesisekelo segugura hundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. So kangikholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembaware, nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo njalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khabesi nje kunje kule ndaba labantu ba-Palestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esosobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sibazukulu lapho. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJarama ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlahlelwa kwemidiya njengokuthi kuqhasela ukusetshenziswa leso sinqumo esikhona se-N esekuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisola amazwe wonke, lungelo elibhekane le-America nako-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende uBabu Charamba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kumntu ophikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulemithetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuke. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa e-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhubhu lukagcwane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena lo oqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi kube lo muntu obaphambanisa nxa kulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalela abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi babulala abantu kungela muntu ozabaphikisa. Uzananzekula ngesikhathi segugura wonde abantu bafa umhlaba uthule, umhlaba ukhanyekile, yikho abakufunayo.
Nomzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lwegugura hundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe lamacala amaningi ungalandela kulegoshethwa i-constitution eya-2018 kumba i-commission yokupholisa amanxeba ye-reconciliation wasuka ku-constitution yokuthi uzakhangela ukuphela amacala aqala 2013 kusiza na amacala awethepho ka 08 siyemuva intambathina ground akusike kanjani ukuthi sikhethe. So we find ukuthi ku situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi sicazile indaba esifom phakathi.
Mnumzana Ncube ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu. Alubana elalela ubaba Mnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Ah, uyakwazi ukuzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala, hamba ledwala somtholalelayo. Noma elalele ngaze abantu bathini akazabalalela bezwe azwisise izimfuno zabantu. Engingakutsho mina ngeze ngikhulumisane loMnangagwa. Ngizakhulumisana nabantu bayithi sizalwane zeZimbabwe ukuthi khona kanje sekulungiselelwa ukhetho ukuthi ukurejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuke esimeni kubengi bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawa.
Mnengakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambo uthe the voice of people the watch, like the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezano PF lithi kunengi osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi inguquko kwezokwethula kwemibiko ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele iZANU PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola i-report enjalo ungabhoda ezigabeni khonale kudinge khonoko awusoze uyithola i-report yokuthi kulaba abantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabephathele ngabantu nje babe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukhansila nxa esekhethiwe usengukhansila wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. U-MP uyabe ngu-MP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi u-MP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunatha laba bebephathethile kumbe ncedisa uhlelo lwesikolo akutsho ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile okumbe ekliniki akutsho ukuthi ikliniki lengeyabantu phathe bethile. Kanti sikuyahletshwa manje kusena nala kuzeza abantu bekhuluma lokhu lalokhu kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakouncillors edulala ama-MPs abantu benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Amakhesi anjalo abantu abanjalo abamele beripote babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza bayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZANU PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi inengi liyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo loluntu.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lwethu lwezwe information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la bakhankase ukuthi abantu babo bahambe bayayiregister ukuvota. USimon Khamoya kathi ukuthi abantu bezanu PF kuphela bahambe bayayiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho yisikhali sakho. Behlangene izanu PF yalwela one man one vote. Ivoti nale iqhakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nale sikhuluma ngayo yalethwa yiya izanu PF. Ngawe uSimon Khamoya yabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiye abakhululayo yiphi ebugqilini woncindezelo wabamabhulu babancindezeli ababesikolonayizile. Ulungele loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise lamazwi angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungeke uzwe abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa. Kodwa kuhamba khayela umuntu uyabulawa egcekeni, uyenzwana umuntu egcekeni, yachiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa, kungabe indaba zalutho. Abantu umuntu ete banjwe ngabantu abulawa amapolisi ekhangela, abantu bakhona bengabotshwa. Umuntu obulela umuntu sezambona evuka ehamba. Kodwa kuthi eZimbabwe ungakubona ngabe eZimbabwe khonoko. EZimbabwe akwenziwa konke khonoko. Izephulamthetho ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani. Isandla somthetho siyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akuqalwa lapho into ezinjalo. IZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakhona uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempelaviki ezayo. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emhlanganweni lentsha zezindaba zemidlalo namhla ekuseni, umqeqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthena bazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku, injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasithethe ngomnyaka ka-2019 lapho ugcine ukuqhutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka
kwe-COVID-19.
Kumele sivikele inkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lathi, kodwa ngizabaphumela egcekeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine, sisebenze ngesilakho, sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlala emazweni angomakhelwane, njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodis Banda, Winston Mango, uPeter Mudua, uKeith Mavunga kanye noLinus Chikuwa. Imidlalo yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala leChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBarber Fields ngehola lechumi lanye ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana leFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandaba. Ngehola lesithathu emini iqembu leCapes United lizajana leYadanga seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizanqikelana leBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu lenkezi Platinum lizadlala leTriangle enkundleni yeMandaba ngehola lechumi lanye ekuseni, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala leZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leHighlanders ngehola lakuqala emini enkundleni yeBarber Fields, kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona leDynamos ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala leCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho ezinengi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe, okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.